Yeah, actually, writer application here, Bill, and the Bill that you write for in terms of constitutions, as well as the scholar, when they write here in terms of the constitution, you can apply a bill. Saka, zaitwa na judge is zokurisa judgment, zunu zagara sita ma judge in Zimbabwe, but zunu zoti isusu kinoona sezo iri bail application kurisa judgment, kwa iso kwa ufana nuku wedira mazua wa skala wa mchizarira.
Saka pane matanu ira anugona utorwa na wa skala kana magwetao kutinyaya inge ichi kasika kufambisi kwa kumatari.
Kana zvadai so hapana hapo zvavano kwanza kuita because if izo kurisa judgment zvino zviri pamutemo yatingati i procedure iri pamutemo but kurisa kwe judgment kwacho hakufanwa kuzo ti judge vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo we bail.
Tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazopiwa mutongo waasende kwauyu zvinorevei izvi.
Zunu zino kachamadza because kana iri application ya bail zvofagura zviri pachena kuti vasikala vari kufanirwa kupuwa bail here kana kuti kwete, because kuenda kwavo vachino apply a bail zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotadza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anonzi ma change circumstances kana kuti nyaya yavo yekupuwa kwavo bail yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofa kuzongora izvozvo rubva rapa mutongo, but kurizeva kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati hazvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifa kupuwa bail judge aifa kungopa mutongo wavo, but now kurizeva kwavaita bail kwachoko zvinhu zvandingati zviri procedural zviri pamutemo, but zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitika.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga reZANU PF vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidokwa doka chekuparadzi mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuZANU PF nemamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka, because zvinhu zvatinoti zvinointafia nekushanda zvakanaka kwematare. Kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajekerero rekudaro jaji anofanira kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo kuti vasikala havana kupuwa bail havanhu havangambodo tadzi kutaura kuti ZANU PF kana kuti hurumende iri kuintafia nemaprocesses ehurumende, and kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurisiva bail kuri pamutemo, zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bail nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere, and uyezve hurumende inenge iri kuintafia nemaprocesses iyayo.